Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misuro ye na udzedu dzanasi china kukazi 1/2018. Mutongi wedare repamusoro Justice Priscilla Chigumba vanotoreswa mhiko sasachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission vachivimbisa kuita basa ravo nemazvo. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai engineer Elias Mudzuri vanoshora zvikuru kanzuru yeHarare, mapurisa ayo, mapurisa eZimbabwe Republic Police pamwe nemasoja vachiti mabatiro avari kuita vanotengesa zvinhu mumigwagwa haana kunaka. Nengo dzezano PF dzoshorwa zvikuru zvichitevera mirizhonga yadzinonzi dzaita kumutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru. Kanzuru yeBulawayo yovandudza mashandiro ayo kuitira kuti iitire vagari mabasa avanotarisira kukanzuru iyi. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusimudzirwa kwevanhukadzi munzvimbo dzepamusoro zvichitevera kutoreswa mhiko kwaamai Priscilla Chigumba sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission. Kana uchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930-13860-6080, 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakangana kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.